Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora inoti vakatora mukana wekutura kuEuropean Union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevechikadzi reWalpe rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yokutora zvigaro mumapato nemuhurumende. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro muHarare bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rakaita musangano nemapazi ezvekwata zveEuropean Union neCOMESA zvinoona nezvekufambiswa kwesarudzo kana kuti maelection observers. MDC inoti vakatora mukana uyu kutura nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri wemutungamiri webato iri vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
No, musangano wakafamba zvakanaka. Tichitanga ndovatinvaita kuti tinge tichipa presentation yedu kwavari. Saka presentation yedu inge yakamira so. Chekutanga tataura kuti nomination process inge iri haphazard yakanga ichiitwa nevheki, nekuti about 70 of our MPs vakafrustrate vakasvika pakubva vakangosiya mapepers ari pamatable until midnight. And then 87 of our MPs vakakwanisa kumirira kusvika kunze kwoedza vachibva vachitirambira kuti izvo tichida kubhadhara isusu netransfer, bank transfer. Vakarambirwa kunzi hatisikwanisi being transferred. They would think it's one card, they are going to go to one transfer, and then they would be qualified over that. 82 inyaya delimitation iri kuhwandisa macenter figures, nekuti hakuna delimitation inoitwa pasina center figure, nekuti any figure inenge iripo ndeyatinozoshandisa kuenda nayo kunodhilimita matunhu nemaconstituency.
So titarisewo kuti vatambira sei zvamapereka kwavari izvi.
Vatambira zvakanyanyisa zvikuru, nekuti tirikuona kuti nekuti ivo vari kuona kuti democracy muZimbabwe iri under threat. Mukazvitarisa kuti election yatiri kuenda iyi ZANU-PF yato neoutcome yairi kutoda. Saka izvozvo ndozvo zvavashungurudza, nekuti vazvionawo kuti election yakatopera kudhara isati yatanga.
Imi zvamuri kutarisira kuti vaite ndezvipi kuseri kwemusangano?
Chinonesa ndechekuti maobserver missions hakuna chavanokwanisa kuita. Vanongouya oobserva vozomonera ripoti yavo. Maripoti mangana akanyorwa kubva mugore ra2000 MDC chitanga kukondesa maelections. Asi sovereignty yayo manje yakukwanisa kukanganisa upfumi hwedzimwe nyika dziri musaga, nekuti matambudziko ari muno muZimbabwe aakufashiri kuenda kunze kwedzimwe nyika, ari kufashupira kuenda kumhiri kwemakungwa. Ukataa kuti imimi vana vari muZimbabwe, vana vemuZimbabwe vari kunze kwemakungwa vapfuura 3 million kuburitsa nematambudziko. Saka tinochikurudzira kuti dai vakwanisa kuramba vachigara pasi nehurumende yeZANU-PF nevanhu veZANU-PF vachivaonesa kuti matambudziko vari kuita kuburikidza nemaelections ari kufashukira kunyika dzavo, aoverbearing in terms of economy nemanumbers.
Izvi ndo zvamuri kuti dai zvanga zvagadzirwa imimi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, ndizvo?
Yes, ndozvatinenge zvigadziriswa. Chekutanga delimitation report haisi pamutemo. Chinhu chechipiri ndechekuti izvo maMPs edu arambirwa kubhadhara, asi mamwe mapolitical parties akabvumidza kubhadhara. Ndofunga muri kuona kuti vatina mata vakazoenda kukoti vachinounza nyaya yekuti CCC yakazobvumidza kubhadhara kuunza nomination papers ayo mangwana nomination court yavhara kubirizwa nekuti tatatazviburisa humbo ihwohwo kutarire kumhosva.
Ava vanga vari Valoid Damba, vanove mtauriri wemtungamiri webato re MDC, va Douglas Monzora, variparunare na Evans Sininga we Studio 7. Zichakadaro sachigaro wesangano rinongorora mafambiro aisarudzo re Zimbabwe Election Support Network, va Andrew Makoni. Vanoti dano re European Union rekukurumidza kuuya munyika pamberi pesarudzo chinhu chakanaka chinopa veruzhinji mikana yekuita tsvagurudzo pachine nguva.
Hongu takatambira mashoko okuti European Union yakatambirwa semamwe emasangano achange achiongorora sarudzo dzatiri kuita gore rino muZimbabwe musi wa 23 August 2023 vachibva kunze kuti my international observers.
Saka ini munoona sekuti danho rakanaka here makatarisa kusangana kwavari kuitawo nemapato ezvematongerwo enyika nehurumende nemasangano akazvimirira?
Iri danho rakanaka kuti vauya nguva yechipo, nokuti nguva dzakaita sedzidzi ndonguva dzatinosangana nemhirizhonga nokuchikidzirana. Saka kuvepo kuchaita European Union nemamwewo international observer missions achange achiuya muZimbabwe kunoitawo kuti pave nokuzvidzorodzera kune avo vanokonzera kana kuti vanoda kukonzera mhirizhonga. Zvinozoitawo kuti pre-election period yedu inge iri nguva yekuti vanhu vanenge vachikwanisa kushambadza maprograms avo zvakanaka, political parties ayo ari kukwikwidza musarudzo.
Zvinobatsira papi nenyaya yegadziriro dzesarudzo?
Kuuya kwavo kunobatsira kuti kuongororwewo kuti gadziriro yesarudzo yakamira sei, zeke yakagadzira zvakakwana here kuti sarudzo dziitwe, uyezve hatingati mapolitical parties vane mikana yakafanana here yokuti vange vachiparidza zvirongwa zvavo. Hokororo yeEU nemamwe masangano anenge achibva kunze kwenyika inoitawo kuti tinge tichiziva kuti sarudzo dzedu dzakarongwa zvakanaka here, dziri kufambawo zvakanaka here, mapato ese ane mikana yakafanana here kushambadza zvirongwa zvavo.
Ko imiwo sesangano muri kuitawo zvipi nenyaya yesarudzo?
Isiwo seZimbabwe Election Support Network tatovewo pandima kugadzirirawo kuti tinge tichiongororawo kuti sarudzo dziri kufamba sei. Tiri pandima yokutrena maobservers edu avo vanenge vachinge vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaone kuti sarudzo dziri kufambawo zvakanaka here. Tinodayirawo kuti munguva pfupi iri kuteera malong term observers edu vanenge varimo munharaunda dzakasiyana siyana mu-210 constituencies dziri munyika vachiongororawo kuti pre-election period yedu zvinhu zviri kumbofambawo zvakaita sei.
Avo vange vari sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Vamwe vanhu vari kukukwidza musarudzo dzegore rino vanoti hapasi kufara nekunonoka kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission mukuburitsa gwaro revavhoti kana kuvawanisa gwaro iri, vachiti kwasara masvondo manomwe chete kuti sarudzo dziitwe. Mumwe wevari kupupidza musarudzo yemutungamiri wenyika Dr. Gwinyai Muzorewa vanotungamira bato reUnited African National Congress vanoti gwaro revavhoti igwaro reveruzhinji rinofanirwa kuwanikwa chero nguva nevanoda kuriona. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission panyaya iyi, asi ngatinzwei Jonga Kandemiri weStudio 7 achitaura naDr. Muzorewa nezvenyaya iyi.
Tatisati tawana bhuku iroro rinotibvumidza kuti tizive uwandu hwevanhu mumawadhi medu nemumaconstituency asindiroza wakuti iyo zeki ini access kuna information iyo. In fact, yu wanugononge wakato i create information iyo. Saka nipa pondo pane mtambu kuti pane wanu wacha tazisi kwa kuziwa uwandu wawo. Tichitaza kuziwa kuti wanu wanzi wawo. Wine wanu wawo inasei. Nekuti namba kana zisipo azifambiswa kanaka.
Saka zvamashika nguva ino musati mange mawana gwaro iroro pamutemo rinofanange richiwanikwa kwasara mazuva mangani kuti sarudzo dziitwe.
Panofanange kutanga kwatakaita manomination court and so on tofanange taatane information yakadaro haipo ba ndingagonotaura the exact date and time nekuti handina badat access asi chinozviziva kuti ndozvataichiita makore apera esaya ndozvataita takadai pari zvinhu zvitakutoziva uwandu hwevanhu mumawadzi edu nemaconstituency edu.
Saka matanho apa muchatora semumwe wevari kukwikwidza musarudzo kuti munge muchiwana gwaro revavhoti iroro sarudzo risati dzasvika.
Ndinodaira kuti zeki ichiziva murawo zvimwe ichatipa ichizoti takanonoka asi apano kuti wazoona kunzi wakatipa mavoters roll asi chizva zvedu chaizvo kuti kapiro kacho hakana kujeka ba just like zvakaita ma delimitation boundaries haana kujeka asi ndo hatoipo wanhu vautoshanda zvakadaro. Ndo dambudziko ratinaro baba rezvinhu zvisina kujeka asi zviriswa nevanhu vatinofungidzira kuti vanefunge pamusorosoro uyezve vari kumirira zvido zvevanhu vezimbabwe nekuti ZEC is a commission inofanira kumirira zvido zvevanhu zvakanaka.
Tinonzwawo iyo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanenge vachingorida vanoenda vanopiwa gwaro iroro asi riri mumapepa kwete rekuisa padande mutande. Imi muchaita sei since paine choice iyoyo?
Tichaita effort yekuwana the electronic version even though achiti inotinetsei kuzoishandisa nekuikondrola kwacho. Ndiyo yatinoda nekuti kana tiinayo tinogona kuzoitawo zvatinoda kuita nayo. Yebepa iyi hairi kudhura maningi, hatina mari yekudaro. Tine mari yekuita zvimwe zvinhu zviri more important than that. Zvisinei ba sarudzo yegore ino ndofunga kuti inenge yakangoita semakore mazhinji ekuti haina kujeka asi inenge ichitofamba zvakadaro. Hatina mukana wekuti hanzi tinogona kuti tichaenda kumakotsi nekuzvese zvinoenda kumakotsi munoona kuti dzinongobuda dzakadaro kuuya kwadzaita dzinongobuda dzisina chaitwa ba nemakotsi nekuti makotsi edu anofambiswa neimwe nzira isinganzwisisiki nekuti for example kana iri high court hapana chouchaita hapana kumwe kwouchaenda wogumirana ipapo wotopiwa mutongo zvopera zvakadaro.
Avo vange vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato reThe United African National Congress Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwirwa kodzero dzemadzimai nekuvakurudzira kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika reWalpe rinokurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingapimi kana kune vechidzimai kuti vakwikwidze zvigaro muparamende kana mumakanzuru. Vanotungamira sangano reWalpe muzvare Stabile Dewa vanoti vanhukadzi vaneta nekumirira zvavanopiwa nevanhurume vachikurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera vanhu vemapato asingapi vanhukadzi mikana yekukwidza zvigaro.
Ikatarisa constitution yeZimbabwe inonyatsotaura zviri pachena kuti kana muchisarudza leadership muchiita zvekuchuza nyaya dzemapublic elected positions munofanira kunge pacouncil mucouncil out of 1970 macouncil seats aripo 50% anofanira kunge ane madzimai. Tikapinda muparliament out of 210 maconstituency seats aripo 105 anofanira kunge ari emadzimai. Tikapinda mucabinet pakanzi pane maminister 20 10 anofanira kunge ari madzimai. So chandisinganzwi ndechoti chii chiri kunetsa mapolitical parties kuti azadzikise zviri kutaurwa neconstitution ndivo vakagadzira kaconstitution saka vainyepera here madzimai pavaingoti aiwa isusu tinoda kukurudzira ende vese mukavabvunza mapolitical parties nemapolitical leaders vandokudza kuti tinorespecta maleaders ndozvamadzimai tinorespecta leadership yemadzimai izvi ndozvatiri kuita kuti madzimai asumudzire but panozokwana nguva yekusarudzwa madzimai ari kuchema izvezvi vanenge vachifona vamwe vakangozongoona masava sipo vamwe takatonzwa kuti paitoitwa maprocess ekuchuza vatungamiriri vaitonyeperwa vachinoripoterwa mapurisa vachiatorwa nemapurisa vachishungurudzwa nekuti havasi kungonzi vade kuti vapinde mune zvemapositions ekutungamirira and ivo madzimai acho zviri kuvashungurudza pati havakwanisi kutaura
havakwanisi kutaura sei vasingakwanisi kutaura
nekuti mumapolitical parties kune whipping system yekuti akataura notodzingwa mupati but isusu basa redu ndere kuramba tichiriminda mapolitical parties kuti ndivo vane primary responsibility yekusumudzira madzimai yekuto make sure kuti madzimai apinda mune zvematongerwo enyika vachitora mapositions 50-50 and hakusi chete kumacouncil nekuparliament problem yatitori nayo itori national mukatarisa madzimai out of varume 11 vakabudirira kurana is mapresidents hapatorina kana mukadzi but vaivapo madzimai vana muzvare Linda Masarira Elizabeth Valero vaida kutokwikwidza but vakavharirwa panze varume vanozikana vanenge vane mari dzimwe dzacho vanenge vasina kutodziona nenzira dzakanaka ndovakamhanya vakanobhadhara vakadzi pavakazouyawo vachida kubhadhara neRTGS munoziva zvine malimits zvikaramba kushanda but hamungavharire vakadzi panze nekuti vatadza kuwana mari yange ichidiwa panguva vanga vatori nayo but masystems aramba kuti zviitike saka problem yatitori nayo yakatokura than zvatinofunga and madzimai tikatarisa vanhu vanovhota muzimbabwe vakawanda vacho last election 56% angatori madzimai but ari kunovhotera varume
muzvaredhewa sangano renyu rati raita hurukuro nemapato ezvematongerwo enyika here pamusoro penyaya iyi
takatiraya zvese zvatinogona hatina chatisina kuita takaengeja mapolitical parties tikaita mameetings navo processes dzisati dzatanga tichivaratidza kukosha kwekumainstreama nyaya dzegender equality tichivaudza zvakanakira kuti vazadzikise nyaya yegender equality kuzadzikisa kuwanda kwemadzimai munyaya dzepolitics but zvinotongoratidza kuti havatozvibhilivhe havatozvirespekte havatomborinei nazvowo and zvinhu zvese izvi zviri kukonzereswa nenyaya yatinoti pachirungu patriarchy yekuti varume vanoona ndivo vakakosha ndivo vanofanira chete kupinda maleadership positions madzimai haana basa but kana madzimai tisina kubatana tichiti enough is enough ticharamba tichingoona nhamba yemadzimai iri kupinda maleadership positions ichidzikira zvinhu zvinorwadza zvinoshungurudza kuti muno muna 2023 unotowana nhamba yevakadzi vari kurana mumaconstituents ichitodzikira pane vaivapo 2018, 2013 na 2008 zvichikonzereswa nekuti pane vanhu vangori selfish varume vanongofunga kuti ivo power nderavo chete vakadzi havakodzere kunge vari vachipinda muzvinzvimbo zvepamusoro zvematongerwo enyika takatosvika pakutoendesa even hurumende chaiyo kumakotsi sewawo pekuti hamusi kuona here kuti even pamuri kuapointa cabinet muri kusiya madzimai so izvezvi zvi election ichingoitwa tichida kuendesa futi mapolitical parties kumakotsi tichivasunga nemutemo wokutadza kuzadzikisa nyaya yegender equality nekuti vese mapolitical parties anoti anorespecta constitution yezimbabwe saka izvi zvinofanira kuonekwaka vachicreata environment and apa hapana zvekuti madzimai angasiko aivako madzimai kumapolitical parties ese and anotogona basa anotogona kuti kana apinda atochinjawo zvinhu maererano neku tongwa kwenyika maererano nekusumudzirawo mamwe madzimai nenyaya dzedevelopment at community even at policy level but madzimai aya akatoshungurudzwa akavharirwa panze
saka muzvare dewa sangano rewalpe rinotii kumadzimai pamusoro penyaya iyi
madzimai tikufanira kutombobatana titoti no as long as varume vasiri kuda kuti tipinde maleadership ngati withdrawei vhoti yedu kune varume vasingatidonge tichipinda maleadership bhozi isusu hatingangovasapoteka kuti vangopinda imomo ende vakapinda imomo vanokanganwa futi zvinodawo madzimai ndosaka muchiona magetsi achingoenda kusina mvura kusina public transport bhozi havazi concerned vanhu vari most affected nezvinhu izvozvo madzimai
avo vanga vari vanotungamirira sangano rewalpe muzvare Stapile Dehwa vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vakembo Mohati nezuro vakati bato ravo richakunda mamwe mapato zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Asi vanopikisa vanoti vanotarisirawo kukunda kunyange vasiri kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo. Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro munhandare yepfupa Jena muchegutu, vamuhadhi vakati mamwe mapato anongove vaperekedzi pasarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu.
Regai vakukwidze vatiperekedzewo murondo rwedu hwokunohwinawo. Idemokrasi gai tine mabvumirawo kuti vatiperekedze. Pachokwadi ndechekuti tiri kuhwina zvine mutsindo.
Vachiwo kukunda kwebato ravo kutsava mucherechedzo kune dzimwe nyika dzekumavirira dzakaita seamerica nebritain kuti mapato avanotsigira akaita secitizen coalition for change kana kuti TCC haadiwe nevanhu.
Musi wa23 August tinopedzerana navo vanhu avo. Tinoda kuti tahwina 23 August tawana 5 million yedu. Ndoda kunzwa kuti European Union inoti chii, maamericans vanoti chii, mabritish vanoti chii. Nyika ndeyedu. Nyika yeZimbabwe ndiye vanhu vatema. Inovakwa nevanhu vatema vari varidzi vayo neupfumi hwayo hwese.
Asi bato reTCC rinogara richiramba nyaya yekuti rinoshanda neamerica nebritain richiti nyika idzi hadzivhote asi vana veZimbabwe ndivo vanori parutsigiro. VeAmerica neBritain vanotiwo chinopa kuti vatemere vakuru vehurumende zvirango kutonga nedemo. Asi vamuhadzi vakatendawo kuti mubato ravo hamuna kubatana nekuda kwesarudzo dzemapuraimari sezvo vamwe vasina kufara nekukundwa.
Ndinoziva kuti kumaconstituency kwamabva ikoko sekutaura kwandaita apo makasiyana vanhu vakasiya vanhu vasina kubatana. I would want you to take it upon yourselves kuti mubatanidze vanhu vemuZimbabwe, vanhu vemumaconstituency enyu.
Vachitaura panyaya yekushanda kwemakanzuru, vamuhadzi vanoti vanopikisa vakakundikana kwemakora akawanda kusimudzira maguta nekudaro havafanirwe kupiwa mukana zvakare. Asi vachitaura neStudio 7 vachitsvaka rutsigiro kunzvimbo dzakapoteredza dhorobha iri, vari kumirira bato reTCC muchegutu West vaEdmore Chivero vashora zvikuru hurumende yeZANU-PF kunyanya gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachiti vanokanganisa zvikuru mashandiro emaguta akaita seravo.
Zvinhu zvinonyadzisa zvichitaurwa nemukuru akaita savamuhadhi vakabva muhofisi zvinonyadzisa mabudiro avakaita kuti vauye vachitaurira vagari vemuchegutu kuti nzvimbo yechegutu yekukanganiswa nemakanserazi eopposition vachiziva ivo kuti zvese zvinoitika mukurama kwemakansels zvinokondrorwa nehurumende yavo iyo inenge ine udzvinyiriri pakusara kuti makansel aya aoparete independenti.
Nhengo yekukwikwidza yakazvimirira raGift Konjana vanoti havatarisire mashoko ekupomera mhosva vamwe zvakaitwa navamuhadhi.
Kuiwayo haasi mashoko anofanira kunge achibva kuvarwi vakasunungura nyika ino saivo. Tinotarisira kuti vanhu vakasunungura nyika ino vape kodzero kuvana veZimbabwe zvavanoshuvira munyika yavo. Zvakare muzuva ravanga vachiporonga vachitambisa zvakadaro zuva rakakosha kudai, ini ndiri mundima kuita basa rokuti shuviro dzevagari vemuchegutu dzisvike padzinosvika.
Vamuhadhi vari kuita misangano yakadai pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muChinoyi nemugovera. Mutungamiri weTCC vaNelson Chamisa vanenge vaine musangano mukuru kuBhindura. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Dare reHigh Court Nezuro rakatonga kuti nengo the Citizens Coalition for Change Zare Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri havana mhosva. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakabvutwa nevasori. Munewsday, hurumende inoyambira makanzuru kuti asabhadharisa vanhu mitero mumadhora ekuAmerica. Vanhu vapfumbamwe vakafa, vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsauna yakaitika mumugwagwa pakati peHarare neChirundu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo vana mugwadi munoreerera kahumpavha nekuti muri kudya muchiguta kudzimba dzenyu dai muchifani nzara sezvatiri kuita vamwe musingataure muromo yamunotaura zvogoswa tsuro endai kune kunyengetedza vanhu nenhema kunyengetedza vanhu nesvitu ungaona vachichi vanhu vaneta nezanupf aitingi gore rino ndoore kupedzisira gare yemadya pekupedzisira hakuna zvisingaperi tingi ndozuva rekupedzisira ndogore rekupedzisira
zita ramudhini Shumba ndogara pamukondo pamupumaranga nechichemo changu chidiki kune vanhu vai vanochema vachinzi tokunzi makwerekwere hanzi demo rinokanganwa muto wakatemwa ukanganwe kuzvamaitawo vanhu zvamunoita vanhu kumadawe nekumozambique muchivati matera njanji mabwidi buranyuchi maitova pamazita akatowandisa muri kutopiwa wari mutori nani mamoskin nouya kuvanhu vebhora vanotamba bhora muzimbabwe kuti reshandu kuvanhu vebhora muzimbabwe mudzokere pakutamba bhora tese muone kamwe ndiaina kana basa nemi makore isaya izvino kana africa cup of nation hamuchaenda futi reshandu kuvanhu vebhora
tinoenda tine chichimo chandandinacho hangu chokuti ko zvanzi kune mhirizhonga iri kuitika pane zveku emaelection akatarisana sei vasingasungwi sei vachitanga vachida kuona kuti uyo aonekwe kuti akuvara sei asi vanhu vamurova kwamukuvadza varipo vachizikanwa kuti nhingi nanhingi ndiye akakuvadza munhu panzvimbo yakati kwavakamhangara ikoko ivo sei vasina kuvabata vakavasunga nekabasa.
Kuno kuti riri nani ndiri kusouth africa mara dai kuti chamisa kazaka awina chamisa tingatoguduka teitoenda kumba tashatirwa muno musouth africa tashatirwa muno ndiri muno mujobek ndiri muforways ndokwandiri ndoti kwaziva wese mhuri yezimbabwe pamberi nekuvhota.
Makadiko baba vahwande nemimose vatereri vestudio 7 mamuka sei anokwasaindi mufundisi moyo zvichiwa takarara tine kurwadziwa kukuru nezvakaitika nezuro kubulawayo kuona timu yedu yemashevhroni yecricket ichibuditswa makwikwi esuper 6 nescotland ichikundikana kuqualifya kuenda kuworld cup india nekuti ndiyo timu yatatatarisira tasara nayo kuti ichagonawo kuenda kumakwikwi eworld cup kuindia saka takarwadziwa zvikuru kuona timu yemashevhroni ichikundikana ichikundwa nescotland. Chinhu chakandirwa ndechekuti pavakawina zimbabwe tosi vaifanira vakatanga kuti ivo pachavo vaite maranzi pano kuti vaiti scotland ipinde vazotevera kumashure uye futi nescotland yakanga isingatambi zvaive zvakanaka nokuti ndaisafunga kuti ingabusvitsa 235 takarwadziwa zvikuru nokuti zimbabwe yaifanira yakawina kwascotland score yakaiswa zviri scotland 234 yakanga iscore yakanga iri shoma tinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. MDC inotungamirwa na Douglas Monzora inoti vakatora mukana wekutura kuEuropean Union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhukadzi reWorldPay rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yekutora zvigaro namapato nemuhurumende. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vakembo Mohadi vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ini Tanoka Wande.